Ezi zvinotevera mangange e11 akaita chikwata chake ne Dynamos murufaro stadium nezuro. Vakanwisa zvibodzwa izvi ndetinashe makanda kuHighlanders kozoti Evans Katema weDynamos. Asi Dijong ari kuchema nenhandare yerufaro stadium.
Football needs to play on a good ground, on a good pitch. I have a dog, small dog, but my dog, he does not drink on this pitch. So bad is this pitch. So total not acceptable. And I'm a third one, yeah, what I thought about the next.
Piet Dijong, Shona, Act 1. Mangage aya, ask your Highlanders, iri pachinhano chechinomwe nemapoinzi makumi mana yakaenzana neDynamos iyo iri pachinhano chechisere kwasara mitambo mishanu chete kuti makundano aya asvike kwamvura yateka makumbo. Zvikwata zvine mukurumbira izvi zviri mapoinzi gumi nerimwe chete pasi peCapes United iyo iri kutungamira makwikwi aya kunyange hazvo yakarohwa 2-0 neTero 1 muAscot Stadium nezuro zvekare. Murairidzi weDynamos Tonderai Ndiraya anoti vatambi vake vachiri vechidiki asi vadzidza zvakawanda mwaka uno zvekuti ave kutarisira kuzotsvaga vamwe vatambi vashoma kubva kune zvimwe zvikwata achisimbisa chikwata ichi kuti chizokwanisa kurwira mukombe gore rinouya.
Haisi secret kuti timu yedu vamirira yakaita iko zvino haina kunyatsomira zvakanaka, saka tichati nhongei vatambi vakati one day vatichaisa muchikwata chedu kuitira kuti chisimbe chigozorwidzanawo nezvikwata zviripi zvepamusoro zvakaita sanana Capes United, FC Platinum, iwo amava na Highlanders avo. Saka ndoda kuimbisa vatsigiri vedu kuti gore rinouya nezvatiri kuona izvi, I think gore rino tiri kuvaka foundation yakanaka yekuti gore rinouya tigozorwawo tiri kumusoro iko.
Mangange neHighlanders ave echipfumbamwe akateverana, asi Ndiraya ari kuyemura vatambi vake kuti havasati vakundwa kana mumutambo mumwe chete pamitambo yeleague gumi neminomwe yapfuura.
Tave nemitambo gumi neminomwe tisina kukundwa, toda kuzvikudza izvozvo nekuzvitenda. Tichienda kumberi zvinhu zvakadaro izvozvo zvinotisimbisa sechikwata, zvinotisimbisa setimu, zvinosimbisawo vatambi kuti varambe vachingoshanda zvine simba, tichitarisirawo kuti nekufamba penguva nekufamba kwenguva wini iyoyo kukunda ikoko kwatakatarisira kunouya.
Asi mumwe muteveri mukuru weDimbare vaMichael Chindowa avo vanozivikanwa kunzi Chuchu vanoti chikwata chavo chinoda kugadziriswa zvakasimba.
Timu yadifiti itenyama defense yedu inoneka kana skoya yatawana yatapuwa kwecha kuti defense ndio watada kutenda bora ai kumberi kwayo hakuna mazino, kumberi kwayo hakuna mazino kwaya pa midfield peda baba hapana unyatofamba bora randeya tono timu yedu yatamagora.
FC Platinum iri kuramba iri pachinhano chechipiri nemapoinzi makumi mana nemapfumbamwe mushure mekurohwa pamusha zvaive zvisingafungirwe 1-0 neBlauwe Chiefs. Chicken Inn iyo iri pachinhano chechitatu haina kutamba sezvo yaifanira kusangana netriangle iyo yaive nemutambo weCAF Confederation Cup neFC Madibowl iyo vakakunda 3-2 asi ndokubuda mumakwikwi aya 4-3 mushure mekurohwa 2-0 mumutambo wekutanga. Mimwe mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yakapera seizvi: Yada 1 Chapungu 0, ZPC Kariba 1 Black Rhinos 0, Wange 1 Mushowani 0, Ngezi Platinum Stars 1 Manika Diamond 0, Herentals 0 Harare City 0. Zvikwata zvina zviri pamusoro-soro petafura ndeizvi: Capes United 51 points, FC Platinum 49 points. Chicken Inn, 46 points. ZPC Kariba, 45 points. Zikwata Zina, Ziri, Pasi Pasi, De Izi. Herentals, 31 points. Wange, 31 points. Mushowani, 30 points. Yada, 28 points. Zichakadaro, the Premier Soccer League. Nasi, Vatura, Nguva Ino, kweita mubatanidzwa ezvikwata wema semifinari eChibuku Super Cup iyo yamira seizvi. ZPC Kariba vs Highlanders. Harare City Oro Triangle vs Ngezi Platinum Stars. Mumutambo weRugby. Memberero echiri kuenderera mberi muZimbabwe mushure mekunge chikwata cheSouth Africa cheMaSpringboks chakatora mukombe we 2019 World Cup varova England 32-12. Kune veruzhinji munyika, kukunda kweSouth Africa, kukundawo kweZimbabwe, sezvo mutambi wemunyika, Tendai the Beast mutawarira, aive muchikwata chakatora mukombe uyu. Munhoroondo yakamboita neStudio 7 mutawarira, akati chaive chido chake kusimudza mukombe uyu, asati aenda pamudya ndigere. Mumwe mteveri wemutambo uyu, Muzare Justina Mushore, vanoti vari kufara nezvakaitwa izvi, vachiti chishuwiro chavo chave chekuti Zimbabwe ibudirire kuenda World Cup inotevera iyo ichaitwa na 2023.
Andisu tobo kwa sata nangura mfaro wa ndini nao, zvaitwa neSouth Africa zvandifadza, ndakushuwirawo kuti dai Zimbabwe yachikwanisa kuqualify ku World Cup uku. Sasa katika ono wa sikana menetibu, wakati fadza chairu.
Mwongorori wezi mtambu, vafara kambamura. Vanu wati Zimbabwe, ino fanira kudzidza kubva zvakaitika izvi kuti rimwe gore isikeo pachidano chakadai. Vakambamura, vanu wati Zimbabwe, ino fanira kurongeka kuti isarasikirwe nevatambi vakaita samtawarira. Nevamwe vakaita sa Kennedy Simba uya akapedzirawo ave kutambira maSpringboks zvekare panzvimbo yeMasterboards. Aimbotambira oDarareans Tendai the Bulldog Chasa anoti kukunda kweSouth Africa kunosimudzirawo mutambo uyu muZimbabwe, sezvo vatambi vemuno vachada kunotambira zvikwata zvekuSouth Africa izvo zvinokwanisa kuzobatsira maSebos. Aka kave kechipiri South Africa itora mukombe weWorld Cup uyu mushure mekuita zvimwe chetezvo muna 1995 apo makundano aya akaitirwa munyika mavo. Zimbabwe yakapedzisira kuenda World Cup muna 1991 apo mushakabvu Richard Simba akaita mukurumbira unotyisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.